Kurerinari Zim Expo ine nge iri kubwa musu wa 25 kushika musu wa 28 ku Boston.
Mgatuza kuti kupi chako chako.
Okay, saka this year ine nge iri pa UMass Lowell in Conference Center ku Massachusetts. Ndo pati nenge chiri kurerinari.
Chirongwa cha yondechei uye chirikurongwa nani?
Saka Zim Expo irikurongwa ne maZimbabweans vanogara munomo. And reason chikonzero chekuti pete Zim Expo it's really kuti tikwanise kuti tiunze mhuri dzakauya kuno kuZimbabwe dzimwe dzakauya kuno kuAmerica dzimwe dzekuCanada. Tichibva kuZimbabwe kuti tive nenguva kamwe pagore patinosangana tese hama neshamwari just celebrating life, enjoying together, kind of like a family reunion. And this year tinenge tine zvongo zvakaita se business exports patinenge tinenge tichikurukura nevakuru vedu vanenge vachibva kuBarclays Bank Zimbabwe, tetina makondlovu nevamwe vanenge vachizoratidzira mabhizimusi avo pa whole weekend yoyi kubva musi wa 25 iyeye kusvika musi wa 28. Tinenge tine Miss Zimbabwe USA, tinenge tine Battle of the DJs inenge iri kumusi weFriday, tinenge tine concert ya Killer T na XQ musi weSaturday, tinenge tine mutambo wenhabvu, tinenge tichigocha zvekare tiri pamwe chete tichitamba volleyball. Saka zvirongwa zvakawanda zvinenge zviriko zvichiitika kuti tive tichingosangana pamwe chete tichipembera tese pa weekend iyo yatiri kusangana nayo.
Munotarisira vanhu vakawanda uye munofunga kuti vangabva kupi?
So far tine vanhu vari kubva even as far as UK, tine vanhu vari kubva kuCanada, like I said already, tine vanhu vari kubva kuZimbabwe, tine vanhu varimo imo munharaunda yeBoston iyoyo pachezvayo, tiindiani achibva kuChicago variko vari kuuya achibva kuCalifornia. Saka really is the whole of the United States kunzvimbo dzakangosiyana siyana. Tokutarisira vanhu vakawanda chaizvo and we are really looking forward kune event yoyi yatakatarisana nayo.
Ko vanenge vachida kuuya kuzoona vanozvifambisa sei?
Kuti muwane matickets pa price inenge iri nani, tiri kukurudzira kuti vanhu vaende pa website www.zimexpousa.com/tickets. Kivavo munokwanisa kuwana matickets anenge achitengeswa ari pa any bad price kusvika musi Thursday. Friday inenge nako kubva musi Friday matickets anenge apa full price kuzenge mako matenga pa gate. Asi tiri kukurudzira kuti so far vanhu vatenge matickets online ipapo.